This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzinopiwa mibhedha muchipatara chemuHarare mushure mekurwiswa nenhengo dzeZANU PF mumhirizhonga iri kuitika kuHarare South.
Kusawirirana kuri kuenderera mberi pakati pedzimwe nhengo dzeZANU PF dzakadzingwa mubato iri dzichinzi dzaitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru.
Munyori aive nemukurumbira munyika nekunze mushakabvu chenjerai hove anorangarirwa zvine mutsindo mukupera kwesvondo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzakawanda dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai kusanganisira mudzimai akazvitakura dzinonzi dzakuvara mukurwisana kunonzi kuri kuenderera mberi kubva nezuro pakati pevatsigiri veZANU PF nevatsigiri veMDCT mumusha weHopley muHarare South. Vamwe vevakuwadzwa ava vanosanganisira mwana mudiki ane makore manomwe uye vari kurapwa vari muchipatara chemuHarare. Mirishonga iyi inonzi yakatanga nezuro mushure mekunge nhengo dzeZANU PF dzatadzisa nhengo dzeMDCT dzaida kuita musangano wadzo mumusha uyu. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo rakanga rapiwa mvume yekuti riite musangano uyu nemapurisa mudunhu reHarare, musangano uri wedunhu reHarare muHopley, asi vakazoshamisika voonawo nhengo dzeZANU PF dzichiitawo musangano wadzo panzvimbo imwe cheteyo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwawo divi reZANU PF sezvo tatadza kubata veZANU PF kanawo mumiririri weZANU PF muHarare South vaShadrack Mashaya Mombe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaObert Gutu.
Kwadi kurwisana kuripo izvo zviti tichitaura kudai musi wemuvhuro matatu kudai vanhu vari kutorwiswa izvozvi vanhu vedu veMDC vanogara munharaunda yeHopley kuHarare South constituency muno muguta reHarare kutori nehondo izvozvi tichitaura kudai. Takaita zvose zvinoda kuti zviitwe pamutemo zvokuzivisa mapurisa kuti tichange tine musangano musi wakati kuti nenguva dzakati kuti kusvika nguva dzakati kuti zvose izvozvo zvikaitwa mapurisa vakazviziva vakazvipasisa vakati hapana chakashata itai henyu musangano. Zvino nezuro nguva dzichiita idzo kumateni dzamangwanani vakatanga kuungana vanhu vedu masapotas eMDC vakatowana aisha kwatowo nevanhu veZANU mayouth eZANU vakabata matemo matanda matombo zvekeni nezvimwe zvakangosiyana siyana vakutoti isusu pano tine musangano wedu wavaitiwa hanzi tiri kuita severification hazina kuti zvinorevei kuZANU koko.
Chii chaita kuti mhirizhonga iyi irambe ichienderera zuva ranhasi?
Hazimbotishamisi nokuti unoiwa ukajonga kuti mavhiki mashoma apfuura mai Grace Mugabe vakaita rari uko kuMount Darwin kurushinga uko vakataura zvakatobuda panhepfenyuro dzeredhiyo pazvivhitivhiti vachiti nzvimbo ino haireva nzvimbo iyoyo yeMount Darwin inzvimbo yeZANU PF hatiri kuona kana rimwe bato rinozenge richibvumirwa kusvika muno munzvimbo. Saka totoona sekuti ikoko kwaiva kutokushizira. Saka apa zvaakuitika kuti nekuti vanhu veZANU vanofunga kuti zvavakahwina Harare South nekupira neviolence vakutoona kuti zvavakaudza naGrace Mugabe kuti MDC haifanhi kunge ichibv kubvumirwa munzvimbo inonzi kana tinofungirwa nezano kuti inzvimbo yavo songozi yavo
asi pane vati vasungwa here kunhengo dzenyu
usati ndazvi hangu kuti pane vati vasungwa asi nhasi pandataura nevamwe vedu vechidiki veyouth assembly Harare province vari kuti pane vamwe vari kutovhimwa semhuka nemapurisa
vanga vari mutauriri weMDC TV Obet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kusawirirana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzezanu PF dzakadzingwa mubato iri dzichinzi dzaitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru. Amai Mujuru vaipomerwa mhosva yekuti vaida kupidigura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nechisimba. Asi vari kuramba nyaya iyi uye hapana kana munhu mumwe chete ati asungwa. Asi vamwe vakadzingwa vanosanganisira makurukota maviri vaWebster Shamu navaNicholas Goche vari kuedza kudzokera kubato reZANU PF. Asi vamwewo vari kupika kuti havasi kuzodzokera kuZANU PF asi vasiri kuwirirana kuti votora gwara ripi. Vaimbova sachigaro weZANU PF kumashonaland west vatemba muliswa vanoti Amai Mujuru havakwanise kutungamira uye vanofanira kusiyira vechidiki vanotemwa dzinobva ropa kuti vachitungamirawo. Asi vamwe vakaita sevaiva gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashebhasikiti vanoti vamuliswa vari kushandiswa nechikwata cheZANU PF chavanoti chiri kutungamirwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vamunangagwa vanogara vachiramba kuti havana chikwata chavanotungamira. Mukuziya nyaya iyi tabata vabhasikiti kuti tinzwe divi ravo pamashoko avamuliswa.
Ini ndaifunga kuti vamuliswa ndo vachava imwe nhume kana umwe mushandi wevashandi vakaita sesu vakasarudzwa naMwari. Kuti patakanzi naMwari muchibvai kuZANU PF ndoda kuti muite basa rangu rekusunungura patsva vana veZimbabwe nekubva vasarudza Amai Mujuru kuti wevandakati ndava kukubvisa mune vamwe vako asi ndava kukupa machinda akasimba nokupuwa varugare gubo vamutasa vamazvaire vakaukonde vabutawo vabhasikiti. Saka ndiyo testimo yakapuwawo hama yangu Muliswa kuti kune vamwe vakazouya nemari vachizezetedza kuti iwe ungadzoka here kwedu iwe ungadi ndokubva aredzewo akadzokera.
Vamuliswa pindurai tinzwe, hanzi panenge pakaita nyaya yekuti makanyengerwa.
Ko vadiri kumuzororawo futi kuti vapiwo vadiki mukana wekufamba nebhora ivo vachitarisawo kuti apa matadza apa magona nekuti ava vana Amai Mujuru nevamwe vakashanda navamugabe kwenguva yakareba ende vanhu vanoti kuti vasvike pavari ndevamugabe. Saka musiyano wavo navamugabe neivo uri papi? Ndosaka vechidiki vakuti aiwa takuda kuti tichipindawo. Hazvidi mari izvi. Hondo yake naMnangagwa inei neni handi mukaranga ari kushandiswa nemazezuru iye akuda kuti Mnangagwa chii? I don't believe in that. Handi believe nekuenda
vabasket.
Aiwa ndandisingazivi kuti ama yangu honorable vamuliswa vangasvika pakubatikana zvakadero. Nyange ukatarisa muliswa kuti ndiye here uyu unongoona kuti haa ibasa raari kushandawo purojekiti yake. Munhu ukapuwa purojekiti yekuita kunoita serakupa madiri avo. Saka haasisiriyo madiri amuliswa asi zvichasvika pazvichapera.
Vabhasikiti vanofanira kuti vane zvakawanda zvatogona kutaura nezvavo zvakatira kutaura zvenyaya yekuchingwishi kuti vaiba shuga vaiba cooking oil zvaisva zvasvika kuvani
vabhasikiti petai tinzwa.
Kupeta nyaya yacho ndoda kungogadzirisa zvangu kuti vamuliswa vataura zvekuchingwizi. Kuchingwizi ndokwandakashanda ini basa rokubvisa vanhu vangavonyudziwa mumvura nehurumende inotungamirirwa navamugabe. Zvavanotaura zvezvinhu zvaibatsirwa ndakachema kunyika ndini aitati nevuori sehwavanotaurawo dai takasungwa kare. Mukoma wake vamunangagwa vakandomira parani vakati bhasikiti tamudzinga kuti waida mari vachitora mari kutongati saka ndozvatamudzingira. Vakatuma mukomana wavo wamulajena weparamende akadana vetongati nevamwe kutiiteongoisungeakavapa mapepa kuti bhasikiti yakakumbira mari
Vaimbova gurukota runura nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari parunare muHarare manzwawo zvakare vaimbova sachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland West vatemba muliswa vanga vari parunare kuJohannesburg South Africa Direct from Washington The
Voice of America VOA Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru pa kambani yendege yemuRussia yeMetrojet iyo inendege yakadona muEgypt vanoti hapana kana chainge chakaipa pandege iyi uye kudona kwayo hakuna kukonzerwa nevatyairi asi kuti izvi zvakakonzerwa nezvimwewo zvakapa kuti vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana vashaye mutevedzeri wemukuru wekambani iyi vaAlexander Smenov vanoti ndege iyi yakakuvadzwa kunze kwayo izvo zvakapa kuti itadze kubhururuka ichibva yadonha
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kupinda muurongwa hwekurerutsira vasungwa vari kuburitswa mumajeri kuitira kuti vawane mabasa pamwe nedzimba dzisingadhuri. VaObama vari kushanyira nzvimbo inorapwa vanhu vanoshandisa zvinodhaka muNew York, muNew Jersey, uko vachatarisa chirongwa chinobatsira vanenge vapedza kupika kumajeri kuitira kuti vagare pamwe neveruzhinji. America yakaronga kuburitsa vasungwa zviuru zvitanhatu mushure mekunge vasungwa ava vadzikisirwa nguva dzekugara muJerry.
Vanyori navananyanduri vaimbi pamwe nehama neshamwari dzemushakabvu vachenjerai hove kubva kumativi mana ose enyika dzakasangana muHarare nemusi wemugovera manheru vachipemberera upenyu hwavo pamwe nemabasa avo munyaya dzekunyora mabhuku nenhetembo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Paive nemufaro mukuru kuQueensdale Sports Club uye mhuri yavahove inoti yakafara zvikuru kuti shamwari dzavo pamwe nevamwe vavaishanda navo vakaronga mutambo wakadai uyo vati wakabudirira zvikuru.
Makaita musaipa zita remhuri. Makaita makasiya mayarutsa mhuri. Matandire makaita sai. I not this. Just to thank my husband.
Mudzimai wemushakabvu amai Tekla Hove vakatsanangura murume wavo semunhu aive nerudo nemhuri nebasa rake uye vanoti vanotenda chose kuti vakadzidzisa vana vavo uye vanokwanisa kurarama pasina dambudziko kunyange baba vavo vasipo.
Ndinofara kuti vanhu vanorangarirawo shamwari yavo. Basa rakaita was not in vain. Ndinofara zvekuti ndinomutenda chaizvo murume wangu because wakadzidzisa vana. Akaita basa rakawanda rakatapukira kuvana vake.
Amai hove vakati chimwe chinonyanyovafadza rudo rwakaratidzwa neshamwari dzemurume wavo nevamwe vavaishanda navo uye vati izvi zvinoratidza kuti vakasiya vadyara rudo. Mumwe mwana wavahove Tanatswa akaudza Studio 7 kuti baba vake munhu yaive nerudo uye izvi zvakaratidzwa nekuya neuwandu kwakaita vanhu vanyori shamwari dzavo vaimbi nevanhuwo zvavo kumutambo wokupemberera upenyu hwavo nekuvarangarira.
Zvifunga nezvikuitika mazuva anhasi noti vangu chakandisira izio pataita ora vaine zvondudzo kuti hayo kana kuti daiso wadiwambo wedziroka kushanda nesimba mchana kana kuti tamba tamba zvako asi usakangana kuti mabhuku ndoka vanofanira kuti tasaka kubva pataingo tava tese ndaingova nemafungiro akadaro kuti chikoro kutanga
mumwe mwana wavo tafadzwa akatiwo mafariro aiita vanhu nemugovera ndozvavaigara vachiita nababa vavo uye zvinorwadza kuti havasisipo
musaigwa vanga vari munhu aifarira magatherings ivava neshamwari dzavo vana chiri kure vachitamba vachiteerera musambo vachiita poetry netembo dzavo vachitaura dzimwe dzine chikaranga chakadzama
mukuru wesangano rezimbabwe human rights association vaok machisa avo vakaridzawo mimhanzi pamutambo wokurangarira vahove vanoti vakaona zvakakodzera kunge varipo sezvo vahove vaive mumwe wevanhu vakavamba sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezim rights
ndivo vamwe vakaumba chirongwa chekuti zimbabwe human rights association ivepo uye chirongwa ichi chinotifungisa zvavakatangisa zvavakanga vatsidza kuti kodzero dzevanhu vemuzimbabwe dzipembedzwe dzicherechedzwe uye dzichengetedzwe
vamichael mabwe ava noitawo nhetembo dzekukurudzira kodzero dzevanhu vanoti vanorongarira vahove nemabasa avo uye mabasa avo ndiwo akaitawo kuti vapinde mumabasa ekusimudzira kodzero dzevanhu
kuungana kwevanhu nhasi vachirangarira vachenjera vehove kunongotipa tariro yekuti vanhu vari muzimbabwe vanotondera vanorangarira vanoona ukosho hwekuramba vachitaura nyaya dzekodzero dzevanhu especially panguva ino yatava kurarama yekuti kodzero dzevanhu dziri kudamburwa zuva nezuva
munyori wesangano rinomira vanyori rezimbabwe writers association vamemori chirere vakati mutambo wokurangarira vahove wakafamba zvakanaka uye zvinoratidza kufamba kwavaita nevamwe vavo vamwe vanyori vaimbi nananyanduri vakapinda mumutambo wemugovera vanosanganisira vadavid mungoshi vakonde mushanga vashima chinodya amai virginia piri hope masike nevamwe vahove vaive nemukurumbira uye vakahwina mibayiro yakawanda yekunyora mabhuku inosanganisira norma award for publishing in africa vakashayikira kunorway muna chikunguru uku vange vave kugara muupoteri asi vakachengetwa kumusha kwavo kugokwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
imwe nyanzvi munyaya dzechirwere chepfungwa Dr. Rutende Bonde vanoti veruzhinji munyika vari kutarisana nematambudziko akawanda ayo ari kuita kuti vadzamise pfungwa kuzowanikwa vapinda muna taisireva kana vachinge vasina kuwana rubatsiro nenguva Dr. Bonde vanoti kuondomoka kwehupfumi kuri kukonzera huwandu hweavo vari kubatwa nezvirwere zvepfungwa izvo zvinokwanisa kuzvisvitsa munhu kuti afunge kutora upenyu hwake kana achinge ashaya rubatsiro nenguva Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Bonde kuti tinzwe nezvidambudziko rakatarisana nenyika.
Tiri kuona kuti vanhu vari kutambudzika uyezve kuti zvirwere zvekufunga yatingati zvirwere zvestress zvawanda zvatinosangana nazvo. Kunyanya vaya vanozopinda muchirwere chinonzi depression vawanda zvakare. Nekuti munhu anoshayiwa mazano ekuti anokwanisa sei kuzvibatsira ozoshayiwa futi zvakare vanhu vanogona kumira naye nekuti munhu wese anenge ari musituation yakangofanana neyaanenge ari saka that feeling inonzi pachirungu hopelessness and despair saka inokonzeresa kuti vanhu vazofunga kuti regedzai titore hedu chiupenyu hwedu vachiita masuicide
zvii zvingatarisirwe nehama neshamwari mune vamwe vanhu kuti vaone kuti aiwa munhu uyu anenge atarisana nedambudziko irori kuti vawanikewo vachizomutsvagira rubatsiro
tinotarisira kuti munhu akadaro anochinja matauriro ake instead of kuita munhu anotaura zvinhu zviri positive pachirungu ndiye munhu anenge achingoona chese chese chinhu chakashata uyezve munhu anenge asisiri kuwadzana newamwe yatinoti withdrawal from social interaction izvo ndo zvinhu zvinowanzo kutiudza kuti kuda munhu akadaro awe kufunganya kana kurwara nechirwere chedepression
zvichinge zvadai imi munokurudzira kuti vanhu vaita sei savana chiremba
munoziva kuti machiremba isusu tinozopinda pakuti kana munhu arwarisa. Asi zvinoda kuitwa zviri munharaunda mushamwari nemuhama, nekuti ndo mune atinoti malasti solution. Tidzidzisane kuti tione kuti mumwari parutivi rwedu akagara sei, ari kufara here. Tisangoti zvinhu zvese munakangoti o zvakapresa zvakapresa. Not to brush off each other, but to make time for each other. I think that's the first level of care.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Zvipatara zvedu zvemunyika zvinokwanisa here kunge zvine mukana wokuti zvipe rubatsiro rwuri kudiwa nevanhu vanenge vakatarisana nenyaya idzodzi dzekushushikana kana kuda kuzvitora upenyu hwavo?
Zvinoneka nekuti zvipatara zvedu zviri kuneteka nezvimwe zvinhu zvakawanda zviri kuitika munharaunda. Zvirwere zveHIV, zvirwere zveTB, zvirwere zvemalaria, zvinhu zvinokurumidza kuoneka muvanhu. Asi zvirwere zvepfungwa nezvirwere zvekupfunganya zvinouya mbijana mbijana. Saka zvipatarawo zvinenge munhu anogona kuuya kakawanda achiti ndanzwa musoro, ndanzwa shakati, ndanzwa shakati, zvichingorapa kunge musoro wakangodaro, asi seri kwacho kune nyaya yekupfunganya. Tinoona kuti zvipatara zvedu hazvisati zvasvika ipapo zvekuti zvingazokwanisa kucherechedza kuti zvirwere zvepfungwa zvinodawo kuiswa pamberi kana tichitibatsira varwere.
Dr. Rutendo Bonde vanoshanda vakazvimirira vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika kuHarare South.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyera tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Yasvika nguva yatinofarira zvikuru tose isu veStudio 7 pamwe nemi imi vateereri, nguva yatinoverenga mashoko nematsamba amunei matumira kuno.
Tsamba yekutanga yabva kuna Roni Nyamenda ari kuBotswana. Munyori anoti, chokutanga ndinoti makadii timu yeStudio 7 Jonga and Blessing. Varume, zimu yave kumawere nhamo chete. Muresai mhuri yekwaNyamenda yose panzvimbo kuchiweshe, ndatenda.
Mumwe anoti itsamba inobva kuna Saramusi Mashoko ari muHarare. Munyori anoti, wakadii zvako Jonga, tinotenda nekutipa nhau dzechokwadi. Hurumende yazotiuraya nenhamo, mari muZimbabwe yanguvemo yekutambirisa mauto.
Mumwe anotiwo, makadii mukoma Jonga namukoma Blessing nevamwe vese vamunobata navo pamberi nenhau dzechokwadi? Varume, ndifarisireiwo hama dzangu dzinoti Patmo Bonda, tichaona Chidamoto, Edison Mudavanhu nemufundisi wangu Vanyoni. Ndiri kuno kuSouth Africa, Polokwane. Ndini Bro Matutu.
Mumwe anoti, kuno tinongoraramawo nenyasha dzamwari. Ndikwazireiwo Chiheze muParaganda, Pedi Mafira namujinga kwamujinga, itaikaucha kuKarekeshi, na Leonard Zambezi kwamutoko. Ndini Evans kuKaroi.
Pane mumwe Jonga ndofunga ati tingakanganise kunyatsoverenga akatirega ndizvirekode. Ehe, ndemumwe mutereri wedu, regai tinzwe achizvitaurira ega mbune.
Vashamarare mose nepenyu reStudio 7, munodiwa uyezve munokwaziswa neni wenyu toko chinovava Maonde Junior Chishande Gideoni. Tinokwazisai Jonga Kandemire pamwe nevashamarare vese vanoshandira Studio 7 ndinofara kwazvo nekuti munotipa nhau dzinofadza uyezve munotipa nhau dzinotigutsa rambai makadaro ndinoti murambe makabata basa renyu semabatira amunoriita kusvika gore richipera ndizvozvo ndinokutendai zvakanyanya mukwazise vamwe vese uyezve nepenyuro yenyu tinokurudzira kuti isavharwa.
Mashoko abva kuna Dr. Chinovava. Aiwa, tinotenda zvikuru. Nguva yedu ndo yaita shanje vateereri. Ngatisanganei zvakare patichaverenga tsamba dzamunenge manyora. Tinoti rambai muchinyora pamwe nekushanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti chimbotarisane nhau dzemitambo. Chikwata cheHarare City ndicho chabudirira kunomirira Zimbabwe makundano e2016 CAF Confederation Cup. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kukunda kwavakaita Dynamos 2-1 mufinari yechibuku Super Cup iyo yakaitwa mukupera kwesvondo. Chikwata ichi chichanyoreswa neZimbabwe Football Association kuConfederation of African Football sechimwe chezvikwata zviviri zvichamirira nyika mumakundano emuAfrica egore rinouya. Confederation of African Football yakapa nyika dzose kusvika musi wa30 mbudzi kuti dzinyorese zvikwata zvichamirira nyika ipi neipi mumakundano eCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Pari zvino Zimbabwe ine zvikwata zviviri mumakundano maviri aya, apo dzimwe nyika dzine zvikwata zviviri zviviri mumakundano ega ega. Mutsigiri weHarare City vachaona muzhizha vanoti vari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chavo mumutambo nechikwata chine mukurumbira cheDimbare.
Hatiri kufarisisa zvisingaiti mudhara, kurova Dynamos chinhu chakakosha.
Mumwe mutsigiri weHarare City vaRegis Mashamombe vanoti vari kutarisira kuti chikwata chavo chicharura apo chichatamba nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica.
Vese havana na Orlando Pirates vese tovarova vanoziziva kuti Harare City iriko.
Asi murairidzi weDynamos Tonderaindiraya anoti iye pachake ari kufara nematambiro akaita vatambi vake kunyange hazvo Dimbare yakarohwa.
Kumana edu atamba zvakanaka asi takanganiswa nema defensive blunders ataita kumashure ndoaita kuti tichwe game redu ranhasi. Tatanga zvakanaka asi nyaya concentration kumashure ndiyo zvaita kuti vakomana veHarare City vakwanise kuwana zvibotswa zvavawana. Asi ndinoda kutenda vakomana vatamba zvakanaka tichingorwa kusvika magames edu apera. Hatizivi zvinoitika kumberi, zviri mumaoko aMwari, asi isusu seDynamos ticharamba tichingorwa semakore ese sezvatinongoita ticharamba tichingorwa kusvika kwegumisiro.
Mukukunda kwavo Harare City yakapiwa mari inoita iyo zviuru $50,000 zvemadhora. Dynamos ikawanawo zviuru $50,000 emadhora. Svondo rino mitambo yave kudzokera kumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ayo ari kutungamirwa nechikwata cheChicken Inn kana kuti maGamecocks. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguwa edi apera, regai timbotarisa msoro yenhau zvakare.
Nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzinopiwa mibhedha muchipatara chemuHarare mushure mekurwiswa nenhengo dzeZANU PF mumhirizhonga iri kuitika kuHarare South.
Kusawirirana kuri kuenderera mberi pakati pedzimwe nhengo dzeZANU PF dzakadzingwa mubato iri dzichinzi dzaitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru.
Munyori aive nemukurumbira munyika nekunze mushakabvu chenjira yehove anorangarirwa zvino mutsindo mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Aiwa vateereri tosangana mangwana anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Mabelas Mhlanganya uye naChris Gande munhau dzechirungu.